chekwata chinemukurumbira ichi chatora mapoints ese matatu zvitevera chibodzwa chimwe chete chabva kuna Kelvin Moyo uyo arova mambure mushure mamaminutes makumi matatu nematanhatu emutambo izvo zvaita kuti Hwange FC irohwe munhandare inotyisa yeColliery umo chikwata ichi chiine nhoroondo yekusaroveka zviri nyore kukunda munhandare iyi kunofarira kupa Dimbare Manyawi sezvo Dynamos iri kunoshandisa nhandare yeOrlando Stadium South Africa semusha wayo makundano eCAF Confederation Cup. Muongorori wemutambo wenhabvu vatapuwa mushunje vanoti
fans of Dynamos vanhu vanotarisira kuti Dynamos iwine magames ese ainotamba saka pressure inenge yakawandira kuna coach
asi mutsigiri wechikwata ichi vatedius bhunu vanoti vamwe vavo vari kurasika nekuti imba haiva kwene zuva rimwe chete vachiti mangombe anofarira kupiwa nguva yakati rebei achiruka chikwata ichi
munhu anopiwa nguva munhu anopiwa nguva apiwa mukana tochizoona kuti aiwa kana atadza tochizotaura kuti aiwa pa vakundikana nekuti atamba mukana
kukunda uku kwapinza Dynamos pachinhano chechitanhatu nemapoints makumi maviri nemanomwe mapoints gumi nemaviri pasi peFC Platinum iyo iri kutungamira gungano reCastle Lager Premier Soccer League. FC Platinum yacho ine mapoints makumi matatu nemapfumbamwe kubva mumitambo gumi nemipfumbamwe 19. Hwange yaramba iri pachinhano chegumi nenomwe iine mapoints gumi nemaviri zvekuti inofanira kuita mashiripiti kuti irambe iri mugungano iri. Mimwe mitambo yatambwa nhasi yapera seizvi. Manika Diamonds 0 Tier 1 0 Islanders 2 Blower Chiefs 0 Caps United 0 Rentals 1 vatsigiri veCaps United nhasi vanga vachiimbawo kuti murayiridzi wavo Lloyd Tembwe anofarira kusiyiswa basa zvitevera kukundwa uku. Billiard abatana naWilliam Manhondo pavatambi vakanda zvibodzwa zvakawandisa vaviri ava vaine zvibodzwa zvisere pamunhu. Zvikwata zvina zviri pamusorosoro petafura ndeizvi. FC Platinum 39 points. Ngezi Platinum Stars 34 points. Simba Bora 34 points. Manika Diamonds 33 points. Murairidzi wengezi iyo ine mukombe uyu uyezve iri kurwisa zvakasimba Tekshua Chiragwi anoti vari kuvimba nekubatana kwakabva gore rapera kuti vatore mukombe uyu zvekare.
I think kungoenderera kumberi patakasiyira kubva gore rakapera and takachengeta maplayers akawanda vatadzoka navo gore rinori. So the consistency I think ndiyo yatibatsira in terms of understanding the philosophy of the club and also how we're supposed to play as in this partner.
Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi. Tier 1 19 points. Cheguru Pirates 17 points. Hwange 12 points. Arenal Movers 11 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.